Waswera uri wiki tine gonzo pakati pevatsigiri vachamisa pamwe nevatsigiri vamonzora pamuzinda webato reMDC pamogen Tsvangirai House nhasi. Izvo zvaita kuti vanhu vane chitsama vakuvare uye vamwe vatatu vasungwe. Mumwe wavarohwa ava vaBernard Nyaika, avo vati vanotsigira vamonzora, vati mhirizhonga iyi yatanga panga poda kutanga musangano wekomiti yepamusoro webato iri, vachiti panga paine runye rekupi rwokuti vamonzora vanga vachida kurambidzwa kupinda mumusangano uyu.
Taenda paavesti tichida kumiririra leader wedu Secretary General from Structures Day 2014 vakanga vachida urwiswa nezuro vachinza vafanira kunge vachipinda mumeeting vakazopinda. Saka nhasi taenda tichiedzawo kuda kuti pave nerunyararo, meeting iitwe murunyararo. Ndopandaona Stalos na Jeffrey na Obey vachikrosa vachinotenga matags M Streets because vanhu vatirwisa nekuti rova havasi vazhinji vanhu musangano angori matagsiwo angohaiwa, but Jeffrey ndiye aita izvozvo.
Mumwe atiwo mutsigirwa vamonzora vaneighbor Lodgin Masala vati mhirizhonga yaitika iyi yakonzerwa nemutungamiri weboka revechidiki mubato iri vaObey Stole pamwe nemunyori muboka revechidiki vaOstalos Siziva.
Zvazvaita vakomana vasvika paratakagara vakati iwewe newewe tokuzivai mese muri 3 simukai mubve ipapo izvozvi musimukai ipapo izvozvi motofumuka kunza ipapo mwezi mukuita zvinhu zvechidzano zano hamungadi kuisa munhu angagwa pachigaro imimi. Kati ko isimho chedu njee vangozoti ko isisu moti simukai apo napa ndinotaa kuti simukai izvozvi anhu kwatabva tasimuka takutofamba tichitoenda kwatai takuenda ndotogara kuseri kumati unofonera chi tofonera vamwe tovaziisa kuti ndozvataita se ndozvataitwa panapa tichitofamba tichitoenda ndobva tasangana vengi. Vengi ndopara mutaura kanzi chirambe muchienda chi rambe muchienda muri street vakomana vanobva vatopedzera vakudedzera mbavha batai vanavo vachitevera kumashure mbavha kwatanga kumhanya manje tanga kumhanya bata munhu wese anga ngosvika tingosvika ipapapo nzvimbo ipapapo tanga kutirova ana forward atondibata achitondigera vhuzi rangu rinori achitonditora bhodhora achitogera nebhodhora achitirasira pasi achiringirikini ana Tyson achindiroma anga achindiwa nesimbi pagungwa.
Vasizi vavati havachabvumidzwa kutaura nevatori venhau zvichitevera musangano wanhasi, asi vaStole vati havana chavanoziva nezvaitika izvi.
Zuva rose ranhasi ndapinda mumeeting vana 9 kutobuda ndizvozvi zvinoangwa zvinenge dzakuma 26. So whatever is being said, zviri kutaura pamusoro pezita rangu vanhu vanenge vachinotaurawo nokundo kunenge kuri kufunga kwavo, but handiziva nani ari kunzwa rohwa ndivanani pada ndikaziva mazita ndona ndinovazivawe rinonzisa renyaya ndevei.
Mumwe wavatsigiri vavachamisa vanga vari pamuzinda webato iri vaLaxon Dicky vapomera vamonzora mhosva yekushanda pamwe chete namuzvare Tokozani Kupe avo vari kutungamira bato reMDCT.
Musangano wedu hatingatinge siri musangano wasasirwa mwana. Mwana wedu isi takasirwa mwana wedu isi nababa. Tasirwa musangano wedu nababa. Baba wedu isi wakatisiya. Tikarwadziwa zvakaomarara. Tikarwadziwa indi zvakaomarara zvindi zvakaomarara saizvaizvo. Zvokuti nyangwe munhu wese weZimbabwe akaona kuti baba vasiyaya asikarwadziwa. Tikasiyawo chamisa. Tasiya chamisa. Chamisa ngaazvibatsira panyaya dzenyika. Saka chamisa izvi havana vanokwanisa kuti tive chibvisa honorable chamisa kuti president chamisa.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC vaLuke Tamborinyoka vati havana chavari kuziva nezvemhirizhonga iyi.
Izvo hatina kuzvinzwa isi tangoswera tiri musangano hatina tangonzwa kupanze panga paitaurwa asi isi hatina kunge tichitaura nyaya dzizvo. Tanga tichitaura nyaya dzevanhu, nyaya dzenyika, nyaya dzekutambura kwekuita vanhu kumaresevha nomumaguta, nyaya dzekuti nyika ingaite sei kuti isesetudzwe iende kumberi ndo nyaya dzatanga tichitaura. Tangonzwa vanga vachitaura vanga vachiita noise panze asi hatina kuziva kuti nyaya yacho ndeyei. Isi tanga tine nyaya dzakakosha dzine chekuita neuraramo neugaro hwevana veZimbabwe.
VaTamborinyoka vati musangano wavo wanga uchizeya nyaya dzakakoshera nyika kwete zvemhirizhonga inonzi yaitika pamuzinda wavo. Vamonzora vapindawo mumusangano uyu kunyange hazvo motokari yavo ichinzi yapwanywa mahwindo pamhirizhonga iyi.
Chisungo chatabuda nacho ndechekuti pati yatsimbikidza nyaya yekuti iyo ino da kwazo kutaurirana asi kutaurana kunofanira kunge kuri kutaurana kurirwa nemuyananisi akawiriranwa nemapati ese kuri kutaurana kune chekuita nekudzorera hurumende inodiwa nevanhu kuri kutaurana kusiri kwekugadzira hurumende yemubatanidzwa kwete asi kutaurana kunoita kuti tigadzire zvese zvangazvichitadzisa kuti tiite hurumende yevanhu zvichitadzisa kuti tiite sarudzo dzinovhiringa uye dzisingawiriranwa nadzo nevanhu kana kuti dzatingati dzinogadzirisa yatiri kuti crisis of legitimacy nyaya yekuti vamunangagwa havana kuvhoterwa nevanhu ndo pane nyaya ipapo zvimwe zvese izvo zvichingori chiratidzo chete chekuti vamunangagwa havana kubva kuvanhu zvezvinhu zvinoimba mutukudzi ongorora chikonzero chaita musoro utemi matambudziko ese atiri kusangana nawo kudzingwa kwana chiremba mabasa kukwira kuri kuita mutengo kushayikwa kwefuel kushayikwa kwemagetsi zvese zvine chekuita nenyaya yekuti hurumende iyi haina kupinzwa muofisi nevanhu
vachamisa vakagadzwa necommittee yenational council semutungamiriri webato iri pakafa vamorgan tsvangirai izvo zvakazotsinirwa necongress yakaitwa medzi mishoma yadarika vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vari kupomerwa mhosva yekuda kuti paitwe congress yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwakaita vaimbova mutungamiriri webato iri vamorgan tsvangirai vari kuvatsigira vachiti congress yakaitwa kugweru mwedzi mishoma yadarika yakaitwa zvisiri pabumbiro remdc studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravamonzora sezvo vanga vachiri mumusangano pataenda pamhepo musangano webato iri wanga uchangopera asi hadina kukwanisa kunzwa zvizhinji zvezvisungo zvabuda mumusangano uyu asi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vati vamonzora vanga vachitsika madziro vachiti musangano uri kurasa gwara rekusatevedza bumbiro remitemo yebato ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.